Bazire iyura apa bazi rezveutano mari inosvika mamiriyoni makumi mana nematatu kuti ibatsire kurapwa kwemadzimai akazvitakura kuongororwa kwavo nguva yavanenge vakazvitakura uye kurapwa kwevana vane makore ari pasi pemashanu. Mari yakaiswa mudura remari yezveutano yeHealth Development Fund kana kuti HDF. Mari iyi inotarisirwa kushandiswa mumakore matatu achatevera kusvika muna 2018. EU yakatanga kubatsira Zimbabwe nehomwe yemari iyi muna 2011. Vachitenda basa riri kuitwa neEU kuburikidza neUNICEF pagungano rakaitwa muchinhoi svondo rapera, amai Midia Mamombe vanobva kuHurungwe vanoti vanofara nechirongwa ichi.
Nyaya iyi iri kutiyamura nemhaka yekuti kumashure uku kuti munhu unziwa nemwana ukafungwa ndiri unosunungukira kuchipatara waiona zvakakuremera nokuti mari mudzimba chaimo hamuna. Saka nekuda kwokuti takuwana mukana wekuti unosununguka pachena zvaanyore kuti ukazvitakura uchatemesekana musoro kuti ndingaite sei, ndichakwereta kunani, ndichararama sei, mwana wacho akasunungukiwa, zvinodiwa zvakawanda kuti unge uchidi uchiraramisa mwana wacho. Saka kubva pamatenete acho unonge wakutozeza kana kuti ndibereke mwana wacho.
Amai Serevina Charima vanogara kututi kumakonde vanoti vakayamurika zvikuru nekuti havana kubhadhara mari yemateneti uye mwana wavo akatariswa nenguva pasina mari yavakabhadhara.
Isusu takayamurika sevanhu vanogara kumamisha kumanharaunda. Tiri kukwanisa kuti vanhu pavanenge vakazvitakura vanokwanisa kuwana mari shoma shoma kana kutoshaya zvachose vozogara mudzimba. Saka nekuda kwedhonai zvakatibatsira kuti isusu takuwana mukana yekuti vana mai vose vari kuwana mikana yakareruka yekuti vanonyoresa vachibereka pachena. Uyewo vana vari pasi pemakore mashanu vari kurapwa mahara, zvirwere hazvizorambi zvichipararira munharaunda.
Amai Charima vanoti izvi zvakakosha sezvo madzimai akawanda anga ave kusunungukira mudzimba.
Nekuti pamwe unogona kusununguka neoperesheni, pamwe unogona kunzi pari kudiwa mari dzakati, iona zvakakuremera kuti unge uchikwanisa kumira pazviri iona kuti kana kubereka kwacho bheta ndisiye, kana kuti bheta ndiberekere kumba. Nokuti vazhinji vaiberekera mudzimba nemhaka yekuti kuchipatara kunenge uchidiwa mari dzekuti ukwanise kubuda muchipatara macho.
Amai Charima vanoti vanofara nekuti vave kubhadharirwa mari dzekufambisa nemotokari yekutakura varwere kana kuti ambulance, pamwe nekuvhiwa kana zvanetsa pakusununguka kana kuti siza.
Kazhinji sevarimi tinowana mari kamwe chete pagore, saka zvaive mutoro chaizvo kune munhu anenge abata pamiri kuti kuti anokwanisa kunyoresa, anokwanisa kunyoresa zvaimuremera. Saka zvaizova zvakaoma zvokuti vamwe vaitozopinda muzvikwereti zvinosvika pakuti munhu wacho aitozofa asati abhadhara chikwereti chacho ichocho.
Asi kunyange hazvo mamwe madzimai asabhadhare, chakashamisa vanhu vakawanda ndechekuti mamwe madzimai ari kumanikidzwa kubhadhara mari dzemateneti pamwe nekugara muchipatara chechinhoi. Amai Angelina vanoti vakabhadhariswa mari yemateneti pachipatara chechinhoi.
Ukwanisa kuibhadhira unenge wautongowavaridza sezvo unenge uri munhu asunungukiramo, but zvine zvakatooma. Nedu zvipatara izvi tinongoenda mahara asi pano totoziva kuti tinotobhadhara. Vanoti kana warara pano mubhedha unochaja $9, ukarara futi mangwana utochaja $59. Aina angu angorara zvewanti.
Mamwe madzimai ari kumanikidzwa kubhadhara mari dzemateneti dzinosvika $20. Vanozobhadharawo $50 pazuva pamazuva avanenge vari muchipatara. Asi vachitaura nevatori venhau pagungano iri, mukuru wechipatara chechinhoi vaColette Mawire vanoti mari inobhadharwa nemadzimai anenge akazvitakura ndeyekutenga zvinhu zvinoshandiswa pakusununguka chete. Vachitaura pagungano iri, mukuru anoona nezveutano hwemadzimai akazvitakura mudunhu reMashonaland West Dr. Justin Mudavanhu vakati vanoshushikana zvikuru nekuda kwekuti madzimai matanhatu anofa pazuva rega rega achibatsirwa munyika. Gurukota rinoona nezveutano nekuchengetwa zvakanaka kwevana Dr. David Parerenyatwa vanoti vanofara nemari yakapiwa iyo inoyamura kuti muzvipatara muwanikwe vana chiremba. Dr. Parere Nyatwa, vanoti pachipatara chega chega, pane vana chiremba vatatu zvichikwira kuburikidza neHDF. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.